zisina nekuti chando chirikurova zvekukudza kamba mumuti vechidiki vakawanda vaungana paZimbabwe International Trade Fair Hall 4 muBulawayo vachinyorosa mazita avo kuti vawane mukana wekuwana mabasa muhurumende. Vakawanda vevanhu ava havana kumboshanda zvekubayirwa chitupa uye mumwe wevanhu ava ndimuzvare Lilian Maposa avo vati havana kumbobvira vashanda kubva zvavakapedza zvidzidzo zvavo zvepolitics and public management paMidland State University muna 2016.
Sisi ndakaroorwawo nenchirola nebasa rababa vari mugovernment but hazvisi kubalansa. Today public service job fair. I'm hoping that something will come up. They are promising us something.
Popula Mukorori uyo ane makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa akapedza zvidzidzo zvake zvefinancial management paNational University of Science and Technology muna 2022 ati ari kuenderera mberi nezvidzidzo zvake achibhadharirwa nevabereki achirarama nechamuka inyama.
Kuvaka, kubetsera munhu akuvaka, kubetsera munhu akuplasta, kuteura foundation zvakadaro zviri nani nje panangogara sangati chinhu tinoibatsirini zvavo zvavo zviripo neuchimanyiraendera.
Nemary Ndlovu uyo akapedzawo zvidzidzo zvake zvelibrary and information science paNUST muna 2018 ndeumwe zvevaivange varipo.
Since 2018 handisati ndamboshanda kusvika 2024 izvezvi tongobatabatawo apo neapo kuti tiwane kurarama. So todawo kutenda kuti vatipa opportunity kuti tinyorese tizikanewo kuti takaita zvidzidzo zvipi nezvipi.
Mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubazi revashandi Republic Service Commission Amai Magimu Zumara vati donzo regungano iri nderekudzivisa vechidiki kunyanya mikana yemabasa avanogona kuwana muhurumende.
Tinofara zvakanyanya nechiitiko ichi nekuti chinotigonesa kuti tinangane nenhau yatiri kumhanyisana nayo regional balancing inova iyo yatinoshandisa kuti titi isusu Zimbabwe haisi Harare. Kune nzvimbo dzakasiyana siyana dzimwewo dzisiri mucapital city dzinodaidzo kuti vanhu vagari veko vave vanokwanisa kuwaniswawo mikana seinongowana vamwe vese kwese kwese.
Nzvimbo dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe LEDRIZ Dr Prosper Chitambara vanoti zvisinei nekusamira zvakanaka kweupfumi munyika pari zvino mabasa ehurumende akakosha sezvo achibatsira kukudza upfumi.
Akakosha ndechekuti pave nestability muekonomy uye ekonomy itange kugrowa more sustainably zvinobatsira to be able to sustain vene marecruitment anoitwa nehurumende. But zvakanyanya kukosha nekuti labor inocontributa zvakare kueconomic growth ne development.
Asi mutungamiri werimwe nemasangano anomirira varairidzi reEducators Union of Zimbabwe Mzvare Tafadzwa Munoda Wafa vanoti zvinoshamisa kuti hurumende inoti inoda kupa vanhu mabasa iko kumapazi akasiyana siyana sedzidzo neutano kuina vashandi vasina kukwana uye vasiri kunyatsobhadharwa.
Totori nemashortages muzvikoro muno even muzvipatara madokta nemanesi vamwe vari kusiya every day. Asi government haisi kutoemploya iri kutaridza kuti at times haina mari asa astudy drama rese iri. Zvinotongoda chete kuti vanhu vave honest unless kana chingori kungobatana kumeso kuri kungoitika.
Gungano republic service commission rakaparurwa muHarare muna zvoita gore rapera uye commission iyi inoti ichaita chirongwa chimwe chete kumatunhu akasiyana siyana munyika. Ndakamirira studio 7 muBulawayo ndine kudzana Musengi.